tine urombo zvikuru ta nemumwe wepatienti anga tiri kubatsira anova iye anoti akarohwa nemasoja or vanhu vanga vakapfeka uniform yemasoja musi wa22 kwamutare akarohwa iye nevamwe vanhu vaviri patiendi akarohwa zvakaitisisa anga akadhirutwa kwamutare mazuva ese kubva musi wa22 kusvika nezuro but nenyaya yekurohwa kwanga akaita anga akakwadzwa nyama zvakanyanyisa zvekuti zvakabva zvakanganisa even neito dzake pane zvimwe zvinhu zvinoririswa nenyama dzinenge dzakakwadzwa dzinopinda muropa dozoita kuitsvo dzinokanganisa itsvo saka itsvo dzake dzakazisashandi saka nezuro anga atransferwa kuti aende kuparire nyatsa kuti anoitwa inonzi dialysis yekusuka itsvo kuti dzikwanise kutanga kushanda zvakanaka but zvisinei unfortunately abva atisiya nhasi mangwanani maaround 5 AM kuparira nyatsa
saka tichitarisa kurwara kwaanga akuita uku nekurohwa kwaanga aitwa haana kunonoka here kuti aende kunoedza kugezwa itsvo idzi kana kuti paitwe dialysis
hatingati yevakanonoka nekuti aenda kuchipatara nguva iripo anga ari kuonekwa zvakanaka nemachiremba ekwamutare asi kurohwa kwaanga akaitwa nekuti dialysis haiitwe munhu itsvo dzisati dzafa tinotozomira kuti kana dzichinge dzazofa ndipo anokwanisa kuitwa dialysis but marowerwo aanga akaitwa nekukuvara kwaanga akaita zvanga zvakati nyanyei saka even though machiremba nevamwewo vose vanoshanda muchipatara vakaedza zvavaikwanisa kuita zvakanga zvisingakwanisiki nekuti urwere hwake hwanga hwakati nyanyei nenyaya yekuti anga akarohwa zvakanyanyisa
chiremba pane zvamuri kunzwawo uwandu hwevanhu vashaya kusvika pari zvino hwasvika pavangani pane vari kupomera mapurisa nemauto mhosva yekuvarohwa
isu tiri kuziva vatikaverifya vanosvika ivo 15 hatitozivo kana mamwe maorganisation anevamwe vatinoziva tiche doka redu tiri kuona vari 15
zvinosanganisa uyo ashaya here
tichisanganisira ashaya nhasi